tine constitution inonzi navanhu inoti kune diaspora vote, which actually doesn't say that. Constitution yedu inoti president anovhoterwa navanhu within Zimbabwe. It's very specific kuti inoti within Zimbabwe. But that's besides the point. Saka vanoda kuchallenge, obviously, ndobasa reima court. It's they are given rights. Muspeech inotaurwa iyoya irikukonzera bvunga mupopoto, mverenyenye nebvepfepfe ririmo muchadenga umu. Ndinoti inini izvi kana iye vhoti ngatimbomirai, right? Ngatimbomirai, I caught myself there. For now, vada kuvhota ngavauye kuZimbabwe. Why? Ndichiti ngatimbomirai. Handina kuti kana iye hatidi kuinzwa, ngaisataurwa, ngaidii, ndatikati pafuram pedu ipapo ngatiimirei titaure ndimwe nyaya. Why? For very specific reasons. One reason, no matter what policy we come up with, right now, Electoral Act, the current Electoral Act, I provide for the diaspora vote. So that's one point. Then the other point is, hapana mari dzacho. Mutongi vamakarao vakatotaura kudhara kuti nyangwe tikada kuzviita hapana mari yacho.
Vamutero, munoti nenyaya iri mudarire.
Chekutanga chandoda kutaura ndechekuti zviri kutaurwa naani kumangwana zvekuti vane kodzero dzavo ichokwadi. Asi vaine kodzero dzavo kudaro within ZANU-PF party yavo. Hatisi kuona ZANU-PF yacho ichipa ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzavo. Ndochekutanga. Ivo vanoda kuzvipa kodzero vasingatipiwo isu ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzedu. Ndochekutanga. Chechipiri, section 67.3 yeConstitution yedu inotaura kuti munhu wese wemuZimbabwe ari over 18 years of age ane mvumo yekuti avhote. Handiti ka? Munhu wese ari over 18 ane mvumo yekuti avhote. Hapasi kutaurwa kuti whether muZimbabwe kana kuti ari kuresida kupi munhu, ari kugara kupi. Ari kutaurwa kunzi munhu wese ane kodzero yake kuti ange achivhota. Right. Vamangwana vari panyaya iyoyo yavangu vachitaura yekuti hatina maresources muZimbabwe yakataurwa naJustice Makarao. Maonero atinoita isusu ndeyekuti vanogotaura sei kuti Zimbabwe haina maresources ekuti anga achiiswa towards elections. Izvi tiri kuona maparasita ehurumende anenge mapurisa vachitenga svinga redzimotokari. Dziri kushandiswa chidzimotokari idzodzo. Izvi tiri kuda kuti tiite zvinhu zvinoita kuti tiumbe nyika. Takatarisa nemaelections, our resources should be channeled towards elections 100%.
Vamangwana, bumbiro remutemo riri kuchemerwa nevana veZimbabwe kunzi mitemo ibatanidzwe kana kuti ivandudzwe kana kualainwa. Ndomune nyaya yekuti vari kunze kwenyika vanogona kubvumidzwa kuvhota kana zvakanga zvagadziriswa. Sei muri kuti hazvisi mubumbiro remutemo?
Verengai panotaura nezvepresidential election. Verengai kuti panochuzwa president. Unfortunately, mandibatanire kudhiraivha saka handina kubata constitution panapa. But mukandifonera in an hour's time kana kuti even outside this forum, I can read it to you. Pana within. Nokuti vana veZimbabwe hakuna maconstituents ari outside the country. Ndiri kuti ini iyo nyaya yatu handisi kutonetana panapa. Hatisi kutobvumirana kudhara. Vanoda kuti inogadziriswa
namakosi.
Hatisi kubvumirana. Zvakanakai. Ndopatinoratidza kuti iri controversial. Saka inini ndopandinoti ndine kodzero yekuva nemaonero angu iwayayo. Handiri kunoexpressa kana pamiting yeZANU-PF kana ipi yacho zvayo. Zvokuti imimi hamuna makumunekodzero dzisiri kusanganirwa nazo nechi yatova imwe nyaya because imimi handina munhu ikodzero. Kodzero yake andiri kufufusha ini kana one.
Right, vamangwana ndikubateiwo.
Taurai vamutero.
Ndikubateiwo baba vamangwana. Vamangwana pavhidhiyo inoenda viral. Ndirikukuonai muchitaura kuti mudiaspora mune nhubu dzanetsa. Nhubu dziri kunetsa ZANU-PF. Isusu tingati mubvunzo wangu ndokuti maactivists ari kurwira povho yeZimbabwe, vari kurwira against corruption yamuri kuita imi vanhu veZANU-PF, vari kurwira against violence intimidation yamuri kuita imi veZANU-PF. Hunganzi hunhu berewo